Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 10 nyamavhuvhu August 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi dzezveutano dzinorumbidza hurumende mukuwedzera masvondo elockdown. Bazi rezvemari rinokurudzirwa kuumba kuvimbika kana richida kupinza muhomwe dzehurumende mari inobva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. COVID-19 iri kutapurirwanwa zvine mutsindo mudunhu reFlorida. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevazere 3,918, zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevapfumbamwe 19 nezuro. Vanhu mazana mashanu ane makumi maviri nevatanhatu 526 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana masere ane makumi mapfumbamwe nezvinomwe zvine mazana mana ane gumi nevana 1,897,414. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru makumi mana nezvina zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevashanu 1,044,365. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuruzana negumi nezvitanhatu zvine mazana masere ane makumi mashanu nevatatu 116,853. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mapfumbamwe ane mazana maviri negumi 90,210. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakawedzera nemamwe masvondo maviri urongwa hwekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown, vachiti kunyange huwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi huri kudzikira vanhu vakawanda vachiri kufa. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yomubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanorumbidza hurumende nedanho rayatora iri vachiti Zimbabwe iri mugwara rakanaka asi hurumende inofanirwa kuedza kubatsira vanhu vari mudzimba. Dr. Madzorera vanoti Zimbabwe inofanirwa kurega kuzvirumbidza ichiti ndiyo nyika iri kuita basa rekubaya vanhu nhomba kupfuura dzimwe nyika muSadak nemuAfrica. Vachiti Zimbabwe inofanirwa kuramba yakatarisana nechinangwa chayo chekubaya nhomba vanhu mamiriyoni mana mwedzi wega wega.
Chirwere cheCOVID-19 chichiri kubhebha zvikuru muZimbabwe zvokuti pari zvino hatingagunun'une kuti hurumende yawedzera mazuva elockdown. Asi yatoda kungotaura ndechekuti lockdown iri yega haigona kushanda, inoda kubetserwa nezvimwe. Ndofunga kuti hurumende ndopairi kukundikana pane zvimwe zvinobetsera lockdown.
Zvimwe zvinobetsera kuti lockdown ibudirire ndezvipi?
Tiri kuona izvino tiri kugara tichichema kuti mabhazi ezupo ari kugara akatakura vanhu vakazarisa, hamuna social distancing. Hurumende ndiyo inofanira kunge iri kuita enforce social distancing mumabhazi, muzvitoro, kwese kwese. Ndokuti lockdown yedu inzi yashanda. Masabhuku ari kushedza vanhu achiunganidza vanhu mareservam. Tiri kungonzwa maripoti akawanda vanhu vachikombina kuti taunganidzwa nasabhuku. hurumende ngaimeke shuwa kutuma sabu kwa ongani zevano. Pande machecha harukura ambachi mita taka mutawara nesu mapostori fiki ya pura ye. Hei zino tulukuzwa kutuma ziyo na anga hariko kudefe uko. Hei achimita hariko uko. Hei waka wanda. Izozo double standards ziruki ituwa ni government. Kutuwa mwanda na mbisa kumita wa mwachibufumizwa. Zaka shata. Ndozo nita lockdown isa shata. Isa nake sorry. Isa shandi. Urumeni nga era dizine moyo wese kutizo waruda watu lockdown ishande waruda watu timise chikureche COVID-19 ichi niku gazisa zungazwese zandata uraisu ma social safety nesa ato garati chema nao chirika zine neri razisi kuchengetu kwa warumba wasi kuchengetu kwa waya wano rarama hand to mouth wano tengesa wasi kuchengetu kwa apana ma social safety nesa
tino chipeza sei chirele ichi Dr. Majorera
Chichaita uritinasa kupeza chiruwele ichi COVID-19, inyaya yokubaya nomba. Saka urumeni nga isi masimba oyo ose ni maria yose pakunza nomba zaka wanda. Ezi no kutitimite target yedu yokuwa ya wanu wanushika 10 million by December. Ezi no turuwa urumeni nufala kunza ama dosi zaneta 4 million pa mwezi. Wanuwezi wachibaiwa. Tinotenda kutizo waka isa masoja kuta abetsere kubaya vanu nomba asia tudango ya ambira ndecho kutu masoja ane noruondo pakate vanu 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 chika masoja ane maka ye yukushanda kwa waka itane vanu saka vanu moya wa ina ugazikana kutuwa shande ni masoja tukanaka urumende nga ye chisa ndura zinu ite kutu vanu vane confidence masoja atuone chaka ipa wakushanda kwa masoja zine nyika zinu wa shande sa mungu wa zima crisis Asinya ya noro ondo yedi ni masoja, ilugiti sauti daote kutizo, chino gamichirika ya kufano.
Tirimu gwara rakanaka here, rekupeza achiruwele ichi.
Kutitirimu gwara here, rekutimise COVID-19, atisa titarasika soka nyanya. Chimuchandula kukumbiti sandecho kutumine nga here kukurambashingo ti, tisu the best mu Musadeke, tisu the best mu Africa. Ayu aso, ya ikona kukumpea ne wanuasiri kugona. Ngati sete standard yedu, Yataka seta ya kutu dako baya wano 10 million by December. Standard yoyo yoyo inoti guide. Kwete kutituku kunda wa muwa madofu wa rimu mdima. Aywa. Hazuna kururama. 4 million doses a month. Tese peshanda kwa mwechi yete. Ndunona tishika pa target yenu.
Abo wange wari wa imbowe guruko tarezo utano muru. Mende yombata nizwa Dr. Henry Majorera. Wari paru nare ne Studio 7. Mwenyanji mwenyeze ufumi inoti bazi rezwe mari rinofanzwa kuumba kuivimbika kana rishida kuti rikwanise kupinza muhomwe dzehurumende mari inobva kuzvara zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muzvinafundo Gift Mugano vanoti nekuda kwekuti hurumende yakadzika mutemo Statutory Instrument 127 uyo unorambidza vezvitoro kutandira mari yekunze Vanu vane hama dzavo dziri kunze kwenyika dziri kutumira mari kumusha havachaenda nemari idzi kumabhanga kana kuzvitoro sezvo vachitya kutorerwa mari dzavo nemutengo uri pasi muzvinafundo Mugano vanotaura mashoko aya zvichitevera kuziviswa kwakaitwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti vari kunze kwenyika vakapinza munyika mari inoda kusvika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mana nemanomwe emadhora ekuAmerica mukati memwedzi mitanhatu yekutanga kwegore rino asi vamugano vanoti pamari yose iyoyo hapana iri kupinda muhomwe dzehurumende nekuda kwemitemo yavakadzika yakaomarara ngatinzwei vachitsanangura murukuro yavakaita naJonga Kandemiri weStudio 7
zvikuru kutonza mari munyika ndofunga makaona kuti even mareports ehurumende zvatinotenda current account surplus tingati inoratidza account ehurumende pakufambidzwa kweforeign currency inopinda nenobuda takaita surplus 1.3 billion last year changachi driver surplus iyoyo and chichaita kuti surplus 2021 ma diaspora ari kuonza mari zhinji iri kuita kuti nyika ikwanise kusara nehomwe inonga ine surplus Kepa mare zinopinda na zinobuda, right?
Mari hiyo iri kupinda here muhomwe hurumende, Profesa Mugano?
Dambudziko rehurumende mari hiyo wakaiona nekuti inouya nemamani transfers vanhu voitora pamamani transfers voisa muhomwe dzavo vonoisa pasi pepilo nekuti vakaita mubhengi hurumende ine tsika dzekudya mari dzevanhu chimwe chakazokanganisa hurumende kuti vazoshayiwa mari iyi ndechekuti vakaita statutory instrument 127 inova inova gwaro remutemo rinomanikidza makambani kuti vashandise official rate yepamusika weauction system mumashopu saka mitengo yakwira nemaus dollars mashopu avakatatambirawo maus dollars vamwe vaiva reformal saka vanhu vaakutya kunoendesa mari kumashopu nekuti vanoshandisa wazet inonge isika make sense haungaendi nemaus ako iwe kushopu unopuwa rate ye85 iyo rate black market iri 140 saka vamuturi vari kupembera zvavo mari iyo asi havana chavanowana dayvai ngavasina kusa statutory instrument 127 mari iyoyi yaizoendawo mashopu voshandisawo rate yavanoshandisawo mashopu vozobhengawo mabhengi ivo zvoionawo mari iyo saka vari kupembera hongu ndizvo asi nekuti ivo havanyasi kuziva zvinoda vana vezimbabwe vanofunga kuti vanhu vezimbabwe vakapusa kunongotivasa mutemo voteera kungambudzi kutinhu hazvifambi zvalike that saka havana chirauro chekutora mari iyoyo
saka pangagadziriswa sei ipapa vamugana
policy making and policy implementation chii vanofunga kuti vakagadzira policy yavo ndio vachaimplementa saka the best way to go forward is that hurumende inofanirwa kuita policy consultation voita consensus nevanhu vachazoimplementa policy yacho haugadziri policy woti ivo ndio vachaimplementa saka sekuti statutory instrument 127 vakangoigadzaita under presidential temporary powers zvekumanikidza ndio itoti draconian policy saka vanhu vava kuti chiimplementa yachona vachaimplementa saka unotanga pakutanga pakuti policy yacho inofanira kunge ichitanga yanzvira zvinoita vanhu pasi kuti sei vakasi kuunza mari nerate yeofficial rate sei vanhu vanongoenda kumusika mutema inhava yekuti uko kuauction system mari haisi kubuda nenguva saka ngavagadzire zvoka ngavamire corruption ka ngavamire kakutisa madiamond negold zviri kuita kuti mari ibude kunze
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe varwi vehondo yerusununguko vanoti hapana shanduko yakanyanya iripo pamabatirwo avari kuitwa nehurumende zvichienzaniswa nenguva yevaimbo vemutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe muri wehondo yerusununguko vaClemens Mabalela vanoti hapana chakashanduka vachiti mari iri kuwedzerwa ishoma zvikuru zvichienzaniswa nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu. Vamabalela avo vairwa vari divi reZimbabwe People's Revolutionary Army kana kuti ZIPRA vanoti kunyange bhiri rinobata varwi verusununguko rakapasiswa muparamende rikaitwa mutemo mwedzi mishoma yapfuura hurumende inogara ichitadza kuzadzikisa zvinenge zvakabvumiranwa. Izvo zvinotsigirwa nasachigaro yambovi varwi verusununguko mudunhu reMashonaland and West vaCornelius Mooni avo vakaudza vanhu pakuvigwa kwerimwe gamba kumarinde emuchinhoi kuti vakawanda vavo vapera kufa zvekuti vashoma ndivo vachazowana zvavakanzi vapihwe nemutemo.
Ndikakutaurirai comrade minister maybe you are not aware tine vafo in less than 10 days muno mumash west vachaita
gurukotara zvekudzivirirwa kwenyika pamwe nemagariro evaimbovi varwi verusununguko amai opa mchinguri kashiri varoti upenyu wewa imbovi varu verusununguko uchashanduka nekuda kwe mchemo wakapasis kwa wewo Veterans Act amai mchinguri kashiri varoti nekuda kwe mchemo wakapasis kwa patovene bodi richafambisa nyaya zavo zinosa nganisira kuvakwa kuchipatara chavo pamwe nekuvhurwa kwemakambani akawanda vachiyamurwa nehurumende uye kuti vasina kuwana minda vapiwe
mutemo wakaenda kuparliamentiapo Mao Gates akaita zvilonji maeconomic programs anosanganisa bhengi nememorial hospitals makambani etourism kuwachaita malogis mumapaka akasiyana siyana government yakadoneta maasset neminda yawakaisa ithroughout the whole country ukapiwa minda president achipa maoro veterani bhodhi rakachuzwa bhodhi racho wapo nemaoro veterani izvo zvichoda kunonja bhodhi remakambani.
Studio 7 nakukwanisa kuwana uwandu hwevaimbovi varwu verusununguko vachiri vapenyu sezvo munyori weboka rinomirira vaimbovi varwu verusununguko reZimbabwe National War Veterans Association vaDouglas Mahia vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Zimlife.com rinoti vanhu vana vakafa vamwe vaviri vakakuvara nezuro masikati mushure mekukuduluka kwemotikari yavakange vari padzo nekilabusi. Zvinonzi mutyairi akarova gomba kana kuti pothole akatadza kudzora motikari mumugwagwa. Motikari iyi yakange yakatakura vanotenga nekutengesa murivo vakange vachibva kunohodha kuBulawayo vachidzokera kumusha kuMberengwa. Muzimlife.com nekare Zimbabwe Republic Police vanoti nyaya yekushaya kwemwanasikana Memory Machaya kuMarange mudunhu reManicaland yave kutorwa semhosva yokupondwa kwemunhu. Memory uyo akange aine makore 14 akashaya achipona akachengetwa amai vake vasipo uye rufu urwu rwakapanzwa kubva kumapurisa. Newsday rinoti muri yemutambi wenhabvu ane mukurumbira Joe Mugabe inoti Joe achachengeterwa kumusha kuZimbabwe. Joe Mugabe uyo aitambira Capes United akashaya nemusi wezvondo kuUnited Kingdom mushure mokurwara nechirwere chegomarara. Muri yaJoe Mugabe inoti vari mubishi rekugadzirisa magwaro ekuti mutumbi waJoe Mugabe wounzwe kumusha. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kadini paStudio 7. Inini nyaya yangu iri pakuti ndoda kutaura kune avo vose vanonyanya kutaura vepa social media vachipopota vachiti government iripo yazouraya zvinhu yauraya nyika chichi. Ndinoda kuti kune vanhu ivavo vanowanza simba pamuromo sepinjisi asi kana vazouya paground kana kuti vachifamba chaipo vanenge vakangonyarara vachingoti dai vamunangagwa vabva vapinda vachamisa. Dai vainyatso kuziva kuti nyika yakambobvepi uye iri kuendepi vaikwanisa kuita zvekuti kana government yachona vachikwanisa kuibvisa vaigona kuibvisa. Zvino inini ndoona semunhu wavanopusha vachitaura kuti dai ariye apinda pachigaro vanopusha munhu ari mumota yake semuenzaniso asi iye akatsika mabhureki bhikozi izvezvo ari kutaura vachiti dai vachamisa vapinda dai vamunangagwa vabva vari kuzama kuda kupusha chamisa asi iye chamisa vachona izvezvi ari kumboti kudii.
magadi magadi wa studio 7 inini chichemo chakati siyani nezve politics I'm not a politician asi chichemo changu ndechekuti ndiri mugaro pa Bechnaf and ndine imba ku growth point pa Bechnaf iri under country inotongwa ngemurambinda tinobhadhara mari yelevy everything but there is no development and I have a vision from sika ipapa apana development but mari inobhadharwa inotorwa ichiende ko develop kwa murambinda vamwe vana izvozvi zvitata takura takurira mbiti nafimomo tine mastende takapihwa ndiana mambo tata ane vana vari kuda mastende unozwa kanzuri chiti mastende iwawo haazi pamutemo okay chiuyai muti katire mastende apinde mukanzuri haauyi kuzoita izvozvo saka toshaya kuti chaizvo chaizvo tiri vagari vombechinafu munomu totya here kudevelopa mwatakazvarirwa munzvimbo yatakazvarirwa
pastudio pastudio apo makadiko nauko madzonga nanasesimavela ziya ndinofara hangu asi handifari nenyau ini zviri nyaya dziri kuitika muzimbabwe zimbabwe yaoma zimbabwe yasvika pakuoma hapana chakanakira chimwe kubva zvakapinda munanga zvinhu zvese zvatova bad to worse kutonyanya kuoma kuomesesa vamugabe vaitori nani zvachose vamugabe vaitori nani nokuti vaiziva zvavanoita vaibvisa maprice control ino vaed hapana nezvinozikamwa kana hapana basa ndirongoabvisa vanhu vachiponda vanhu kwataura izvo vasunga kungoti nai vedu izvi zvadai watovharigwa kungoti naimi wadai wotovharigwa wotosungwa ezvo vari kubhizibhizi nokuda kuvhiringa mdc alliance yayayaya yavachamisa
makadii yapo pastudio 7 makasimba herei ndoda kutaura pamusoro penhomba iri kubayiwa vanhu kuti zveshuwa munhu kana achinzwa akasununguka ngaaende anobayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 bhikozi hapana imwe nzira inogona kuita kuti tibude mumadhakatiri kunze kwekungonobayiwa nhomba saka zvoda kuzvipira kuti tibayiwe nhomba zvakakosha kuti tiende tese ndinokurudzirawo vamwe kuti vose vanoda kubayiwa vaya vanoti South Africa inoramba kubaya vanhu vanobva kuzimbabwe kumozambique malawi kana inobaya handei tinobayiwa handei vanonzwa vakasununguka ngavaende vanobaya nhomba yekudzivira chirwere checoronavhairasi ini ndakatobayiwa handitoripo
mangwana akanaka anamukoma jonga kandemiri anamukoma blessing zulu anamukoma chanonokawanje ini zvangu ndini peter ndiri kuno South Africa kupurukwani ndichikumbira kuda kuzivawo ngemamiriro aita bato re MDC Alliance bato revanhu bato rinotungamirwa napuresident Nelson Chamisa kuti tavapapi nezita remusangano zvakamira sei taikumbira kuziva ngoti mumwe tiri kuna muunzi MDC ai saka tinyatsokuziva tava kunivhizika saka tinokumbira mutibudiro pachena president tizive kuti maelection mavhoti ari kusvika 2023 harawa chembere kumamureseva havari kukonivhizika hachaziva kuti zvamira papi saka tinokumbira president mutiudzewo mutitaurirewo ipapo pastudio 7 mbobudawo muchitaura pastudio 7 kuti zvakamira sei zvakamira sei kuti taakurasika tisaziva kuti tamira papi nemusangano ngoti monzoro wanetsa monzora
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Muchikamu chino chinotarisa zirukitika mu America. COVID-19 irikupararira zvinotyisa mudunhu reFlorida. Chikoro chepamusoro chinoongorora kutapurirwana kwechirwere ichi pasi pose cheJohns Hopkins University chinoti kutapurirana kwechirwere ichi muFlorida kwakakwira nezvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana mumazuva manomwe apfuura. Kubva musi wa30 Chikunguru kusvika musi wa5 Nyamavhuvhu, vanhu vanoita 134,506 vakatapurirwa chirwere ichi. Kunyangwe hazvo chirwere ichi chiri kupararira zvine muchindo mudunhu iri, gavhuna weFlorida vaRon DeSantis hapana chavari kuita asi svondo rapera vakatodzika mutemo unorambidza kumanikidza vanhu kushandisa mamask kana kubayiwa nhomba, izvo zvakakonzera vamwe vabereki kuendesa vaDeSantis kumatare edzimhosva vachiti mitemo yezveutano isina simba inopinza vana vavo munjodzi nokuvatorera kodzero yavo yekudzidza. Dr. Gwekwerere vanogara muFlorida vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mudunhu iri, vachiti Florida idunhu rinodiwa nevanhu vazhinji vanouya kuzoshanya nguva dzose dzose. Naizvozvo ndicho chimwe chezvikonzero zvokupararira kwechirwere ichi.
Nyaya yeCovid-19 kunoku iri kutaridza kuti manhamba ari kukwira. Tiri kunzwawo ndufu apo neapo maererano neCovid, uye maonero angu ndeyekuti kunoku kune nzvimbo dzokutandara dzakawanda, kwanga kuchiwanda vanhu nguva ino yokudziya yatinotisama. Vanhu vangu vachitobva kunze kwenyika, vamwe vachibva kuna mamwe matunhu vachiuya kuzotandara kuDisney nedzimwewo nzvimbo dzine zvinotandadza. Saka kupararira kwayo kunenge kuchakarowanda. Izvi ndizvo zvandinongotaurawo somunhu unogara muno nezvandanga ndichiona.
Tinoona kuti gavhina wedunhu reFlorida iri ari kunetsana nevamwe vagari pamusoro penyaya iyi. Chii chiri kuitika Dr. Gwekwerere?
Iko zvino gavhina wedunhu reFlorida vakaisa mutemo wokuti unoda kupfeka mask unopfeka, usingadi haadi, hazvichamanikidzwi. Saka pakadaro ipapapo panoti vhundutsei nemhaka yekuti kune mamwe mamhando dzeCovid dziri kubuda idzi dziri kubva kune dzimwe nyika idzi. Then asi isu hedu matinogara navamwewo vandinowadzana navo maski hatitosii, namasanitizer naizvozvo zvesocial distancing isu hatina kuregera. Tinotya beta kuchengetedza upenyu, uye vanhu vazhinji ndinoona hangu vakabayiwa chero vamwe vachizorwara, asi generally ndinoona sokuti vanhu vazhinji vemudunhu muno vakabayiwa iwo mainjection wokudzivirira utachiona hweCovid-19. Tongovimba kuti Ishe vachatichengeta ipapa.
Avo vange vari Dr. Gwekwerere vari parunhare kuFlorida neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kukuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dzimwe nyanzvi dzezveutano dzinorumbidza hurumende mukuwedzera mamwe masvondo elockdown. Bazi rezvemari rinokurudzirwa kuumba kuimbika kana richida kupinza muhomwe dzehurumende mari inobva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. COVID-19 iri kupararira zvino mutsindo mudunhu reFlorida muno muAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.